Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumbirwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika sezvo munyika manga musina vana chiremba vane hunyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Inyaya inosiririsa chaizvo nokuti mubumbe remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka apa tikuona kuti dare redzimosva rakapa mutongo wanga wasinganyatsokupinda neconstitution wakazvidza kuti izvi zvizoitika. Zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureuke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti muzvare Mbaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikabvi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvokusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezva rwakaita, izvi zvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa takaona kuti justice zvese nekuhwira munhu dziti zvazvichipo zvakazoonekwa roko zvichidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisa kuti executive kuti parliament kozoti judiciary. Zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially ma citizens anoshaya chivimbo muma court tinozoona kuti pane zvita yatinoti chaos pachirungu pakuti vanhu vese vachazopedzisa vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichasa rimwe divi kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare zvimwe zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati the rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muzimbabwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica Mambokadzi Elizabeth vekuBritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaPardon Tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state not only Britain but the 52 countries the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nokuzoperekedza mambokadzi zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana siyana zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda mwari kuti tiri muno munesu tawanawo mukana wokuti tione zvakadai tichitenda mwari naizvozvo
nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here
hongu zuva ranhasi rabva raitwa public the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisa kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndikaona petro ndaona pakavharwawo zvekare zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navaShava. Mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vativo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Hukama hweZimbabwe neBritain, hurumende yavamunangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzwewo mukati kuti vaoneko vachibatsirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatsokuona kuti manyatsochinja kubvira kuhistori yamagara muinayo inonzi iyo ndiye mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days zvinonzi kutosvika kuma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail uyezve kune vamwe vebato rezano PF vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bhel vachibuda. izozo zvinhu zvinonyanyo bata pasiresi zvichinyatso kupenda a very bad picture kuti kuZimbabwe ko zvamange mataura kuti manyu dispensation tiratidzei kuti nyaya dzema human rights especially yezvino tichienda kunyaya yesarudzo e2023.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadonta fumanei vachitaura vari parunare kuBritain naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6%. Vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga, vakaonisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyon kana kuti 184 billion kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika. Hurumende inonzi yange yava kunetsa nawo nemakambani akawanda, mamwe acho angeuronga kuenda kumatare. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vaMutuli Ncube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubudget kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrilioni maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navaNcube.
Imari yakaparwa nehurumende ichaspendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kune mwedzi uno watiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command Mpfumbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainputs kuti supplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapa ndo panoita nyonganyonga reti yoita chamuramba mhuru. Pari zvino inonge yakati dzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work
mungapa muenzaniso here ipapo vamugano
marodhi ko kumadhemu vanenge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaket inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashomanhana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemayunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa kuvabhadhara mari iri nani nekuti igona kuti varambe vachibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverengi 1.75 US nekuti iyo ya 1.75 US haifana zvichiripo nekuti ino tinongobhadhara maroom 2 waidentity munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa mwedzi wese. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa2 trillion kuti iwedze vashandi mari zvoita futi kuti vachapowa mari rakuti havatendi Zimbabwe dollar vachanotenga US dollar red duty futi. Saka stability yavari kutaura iyi vari mhaya naye tinoiti fake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamutanyo semhuri mechitengeda kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachiseva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Pamuchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuitikadhiridza vanhu vakamira kubhadhara. Asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabhizinesisi. Zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri?
Hurumende yavati kutora maadvhaisi atokuvapa muchizere ndofunga mbudzi wakanaka paizvozvo nekuti vari kudira nemasymptoms. Nyaya yetinayo yekutanga ndeyeproduction. Saka tikamira kubhadhara makontrakti chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko riri paground reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions ndiyani ane shungu dzekuenda kuproduction kana izvi vati akaona mari pamusika wehurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.
nyanzvi miyadze zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi ari kuda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdison Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kubvuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectares jiku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Kutauriro wevagari ava vamaxo Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxo Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi dare rashi rakatsenga-tsenga nyaya yakamboda kurashika direction vaichikuda vanaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose imi vekwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Because bhuku rakagurwa 1961 map ichiitwa nabarwe ini ndandiripo, ini ndirikutaura ndandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzimbe. Saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namabo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mibvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo wazo ndichi chokwadi here ndo wakanaka iyoyo. Hachisi chokwadi shamwari, hachisi chokwadi. That's the answer to everything.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya chokwadi. Inini ndangoti iri kutaura chokwadi, maboundaries handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka vari ngopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwavaiva kwamundau. Ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini etinani ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziva maboundary handaazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanovasa chigaro wekomiti yeminda mudunhu iri vaLove Mochisiva vati nyaya iyi hatati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Orait, ndirikuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana auya achitanangura nhau yacho yekuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeadi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kuminaland vachiita zvekuti varime zvepundutso. atanda tomboona nyayacho kuti yakafamba sei asi tikuitira ndichakudzo dzedu tione kuti zvakamira sei paground.
Mhuri yekwaMasikisa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Nekudaro vaMasikisa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo yeminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti iri kuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Gold Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kumapinga kumashonaland west. Mugozi anezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contract inenge yakasainiranwa pakati kwehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secrets vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nezeforeign company. Macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chachabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachena so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi kana project yacho yaakuchiitwa on the ground hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maprojects iwawo.
Asika vaMaguhu, mari inodarika mabhiriyoni maviri imari yakawanda zvikuru. Haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro.
Ukatarisha Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachikaro pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akakubatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa especially mupepanhau reHerald neZPC. Ndofunga maprojects iriko zvine zvaakudarika kuma40 billion. Asi tikaenda pagrounds kuti chii chiripo hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment paDarwin Dela. Yakanoitwa official opening napresident. Asi ukaenda iko zvine hapana nechiripo. Papambowane about 400 workers. Iko zvese pangofara masecurity guard. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anongotaurwa kunzi it's a 2 billion, it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu, muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwe wane pundutso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors, nekushambadza maagreements anenge asainwa kuita kuti pasave negakawa pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabvumirana president kana kuti minister nainvestor. Macommunities anenge achiti isuka roads, isuka clinic, isuka kuti zvikoro zvedu zviitwe this and that. Investor otaura kuti ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende endei kuhurumende ini ndoinofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndozvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tiri kuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vanoshanda nesangano rinobatira pamwe retrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupakurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nemubatsira pamwe trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number 2, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number 3, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Izvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachagoni wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu iyaya.
Ko takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vaziye kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatsanidzwa futi neabsentism, kurovharovha kwatisinganzwisisi kunenge kuchikova nemaexcuse akasiyana siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti chibimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiya imwina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.